Nomswa 31 July apotaenda ku Victoria Falls kwaiva nemshangano wefilantropi. Tinotava mundege tiri panhandare Robert International Airport. Mundege makawanikwa muchapinda. Vanhu vanokwana 6 vanhu ava havana kukwanisa kutaura kuti ndanani asi vakwanisa kuita kutimbunyikidza kuburika mundege.
Makaendeswa kupi chaizvo?
Wakatipinza mune domestic terminal. Tapinda mudomestic terminal imomo takaiswa mune imwe rumu yanga ine dima zvikuru. Rumu iyi yakaseparetwa negomba rinova rakati dikei zvinodarika ma3 meters. Tiri mukati umomomo vakaidaidza mumwe nemumwe kupinda murumu iyoyo. Inini ndakawanikwa ndichapedzisira kupinda murumu iyoyo. Ndapinda murumu umomo ndakatanga kubvunzwa mibvunzo. Varume vakauya vanga va15 vakapinda murumu imomo vachindibvunza mibvunzo yakasiyana siyana pamwe chete paunoda kuti upindure wobva vakurohwa. Saka ndakawanikwa ndicharohwa nesimbi. Simbi dziya dzakafanana nedzinoiswa pamahwindo atinoti mabhagula bhaz aya wakandisunga nengetani waindirwa nesimbi nemapuranga pamwe nekundikika nezvibhakera.
Tiri kuona kuti pane vanga vasungwa vacho imi ndimi mainyanya kurohwa. Chii chaizvo chavaida kubva kwamuri?
Imi vainyanya kundirohwa chokwadi vachiti imi ndinonyanyotaurisa kunyanya panhepfenyuro. Ndichinzi iwe semurayiridza haufane kudaro, munofanira kuramba wakanyarara pamwe nekundibunyikidza kuti ndinge ndichiita masloganzi vachinditora mavhidhiyo. Saka izvi ndakawanika ndichazviramba zvekunzi ndiite maslogani ekuti pamberi nezanupf ndichitorwa mavhidhiyo pamwe nekunzi anloka foni yako isapasswodhi yefoni yako. Ndakazviramba zvose izvi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti ndinyanyorohwa.
Ko vaiti kudii nezvemusangano wamaienda kunopinda kuvictoria falls?
Musangano wamuri kunoenda ndewei uye musangano uyu tinofungira kuti pamwe une chekuita nekudisturba SADC summit yanga iripo masvondo anoteera achone. Vakandirova kusvika mushure mekunge ndafenda ndakazomuka ndichidirwa mvura ndakavharwa kumesho nejira. Vaindidira mvura nebhaketi ndapepura kudaro. Ndipo apo vakazonditi ndichinje nhumbi dzanga ndakapfeka vachitora munhumbi mubhekiraundi aiva ndinaro raiva nembatya dzangu dzataivi dzinopfeka kuvic falls vakanditi ndidzore mafuta vachitira kuti vange kuti vasaone kuti ndarohwa sezvo hembe dzananga ndakapfeka dzanga dzabharuka mwiri wese vazara ropa. Vakandigera bvudzi rangu randoti ratirana ndinaro.
Vakakugera inei?
Nebanga vachiita rimwe racho rekudzupura nemaoko. Izvi zvakatanga kuma 1 dzemasikati kusvika kuma 8 dzemanheru. Apo vakazondikanda mumaoko emapurisa. Mapurisa akazotitora akaenda nesu kuHarare Central.
Maipomerwa mhosva yei apo?
Takazowanikwa taakupomerwa mhosva inonzi disorderly conduct. Yainzi takanga tichinge taprotesta kukoti pakanga papinda vatimba nevamwe vatripusi vakasungwa. Izvo zvinova musi wacho wakaitwa koti acho tanga tisitomboriko.